chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaedza nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubudisa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese. Chikonzi ichi chatsvandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yegetsmani yakatikisira dzimba kugate Zimbabwe University. Vagari vataura nestudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda. Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita semalawi nezambia vachizoshandira muzimbabwe nyika isati yaona kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kugate mine vanoti varwadzirwa nekubudiswa nechisimba mumba mavo.
Emily Bitu zvobudiswa pai pamwe chete nevanhu hanzi kuda nhuzenda sokobuda tenda kupi gire zimbabwe ndiri kukonzeresa ii kuti tibude munhu vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isiri kuda mari dzevarume iri dzavakashandira handiti hakuna zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinji hakuna kuenda vodaira kuti tibude ndoenda kupi nevanhu kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panza apa nhasi nevana tose takatowanda muno vanhu vakambuda ri kubudiswa muzimba.
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vachange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura. Amai Kulengani Batai nemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru.
Vandita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagarira hapana munhu akamboremba kubuda mumbasi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vari kuita zvechisimba zvongoburisa vanhu vasina kuvapa mari negetsmani ndeyavaishandira ende pakuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamai saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparidzi asina chaanacho simba dzanga dzavo dzoida kuti mapepa vanga vakaavidza vemaini vasingadi kuvaburisa pachena.
Vamwe vana vataura nestudio 7 vanoti vakazarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa Mawere vatosorana nehurumende yatungamirwa nemusvakabvu waRobert Mugabe. Mumwe mugari waWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore angarika 30 sepenjeni sezvo pakadzivharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatobereka vava vakudikwa mudzimba idzi dzemaini zvokuti vakubudisa pakudika zvo zvedu havana kwatitoinda tinongovata pazhi nevabereki vedu havana kwatitombonanga isu madhara edu akasivinza mumaini 35 years havana vamari vakapfuwa asi vanozibuda mumba mupinze munhu wegizi hakuna kwatitoinda tinongovata pazhi nhasi.
Vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare majiziti vabude asi gweta riri kuvamiririra vakoleni maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri.
Takaenda kukot ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka koti ikaotoraisa kuti vanhu vadzingwe mudzimba then ndobva taapila kuhigh court. Saka apila tichaita kuhigh court yakamira isati yanzvikwa saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzvikwa kwayo.
Vamaboge vati vari mubishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kubudiswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzama dare rapedza kutonga nyaya iyi. Vanoona nezvekufambisa kwemasoko vagare Zimbabwe University vaAnderson Chikwadzo vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo.
Vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura. Yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi.
Studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kugate mine iyo ine nzviri maoko ehurumende pari zvino. Vagari vanosvika zana vari kutsvatirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Tanzi Maramba.